Mumashoko avo pakuparurwa kwechirongwa ichimuharare icho chinonzi Mitigating the Impact of Livestock Diseases in Zimbabwe, mukuru anoona nezvekubatsirwa kwevanhu muusaid muzimbabwe mai Maria Alice Arians vati chirongwa ichi chichabatsira mukuchengetedza zvipfuyo neraramo yevanhu mumatunhu gumi nerimwe munyika uko kune zvirwere zvakawanda. Vati chirongwa ichi chinouya apo zvipfuyo zvakawanda kunyanya mombe dziri kufa nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti tick-borne diseases zvakaita seRed Water pamwe nezvimwe zvakaita seFoot and Mouth.
With the projected negative impact of El Nino, we expect even higher mortality rates for livestock.
Nekuda kweEl Nino tinotarisira kuti zvipfuyo zvakawanda zvichafa uye kuchave nenzara kune vaya vanowana raramo yavo kubva pazvipfuyo. Saka chirongwa ichi chinouya panguva yakanaka chose kugadzirisa matambudziko aya.
Vanotsanangura kuti zvimwe zvichaitwa pazvirongwa izvi kudzidzisa vanhu kuchengetedza zvipfuyo zvavo nekuzvipa mushonga, kugadziridza madhibha pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuwanisa mvura kuzvipfuyo nguva dzose.
Rehabilitating 60 drip tanks and cattle handling infrastructure and really rehabilitating 20 water pumps.
Zvimwe zvichaitwa pasi pechirongwa ichi kugadziridza madhibha makumi matanhatu nenzvimbo dzekuchengetera mombe, kugadzira nzvimbo makumi maviri dzinonwirwa mvura nemombe. Nzvimbo idzi dzichange dziine zvibhorani zvinoshandisa sola pamwe nemagadheni ekuti vanhu varime chikafu chinovabatsira.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vati chirongwa ichi chakanaka nekuti chinotsigira zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mabasa ekuchengetedza zvipfuyo zvakaita sePresidential Silage Scheme nePresidential Borehole Drilling Scheme. Vatione kuda kwekusanduka kwemamiriro ekunze uko kuchaunza nzara, vanhu vanofanira kutora matanho ekudzivirira zvirwere pamwe nekuchera zvibhorani kuti zvipfuyo zvavo zvisape nenzara.
Chimbirizo kwedu zvaidi zvaisunga mabhazi gore renzara, kureva kuti zvaigadzirira kuti pandanga ndichifanira kudyira mukonde wesadzi ndaakuridzisa chikwani. Kana une mombe 15 rauti richiuya iwe hauna bhoho remvura, unotengesa kachu kugadzira bhoho.
Mukuru wefao kuchamhembe kweAfrica vaPatrice Taller vati sangano ravo rinofara kushanda nehurumende yeZimbabwe pakubatsira kuti zvipfuyo munyika zvive neutano hwakanaka. Sachigaro vesangano revarimi vemombe dzenyama reZimbabwe Beef Producers Society vaGeorge Chiunda vati vamwe vanhu vakatogara matanga nekuda kwezvirwere uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru.
Saka isusu maonero edu ndeyekuti i program iyi yakanaka ende toda kuti iextend kubva madistrict atarwara svika ndoona kuti zvinoshanda ndoona kuti zvinofanira kuwedzera madistrict anoasistwa kunzisemwe.
Zvirwere zviri kunyanya kuuraya mombe munyika ndezvinoti babesiosis, anaplasmosis, heartwater neteleriosis iyo inozivikanwawo nekuti January disease. January disease yave kuwanikwa kumatunhu mapfumbamwe pamatunhu ose gumi munyika uye chirwere ichi chauraya mombe dzinodarika zviuru mazana mashanu 500,000 kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Chirongwa chaparurwa nhasi chichaitwa kwegore rose kumatunhu anoti Chivi, Chirugwi, Chirumanzu, Mberengwa, Insiza, Umusingwane, Sentinary, Mount Darwin, Rushinga neZimbabwe ine mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu nemazana mashanu ezviuru 5.5 million uye mukuru mubazi rinoona nezvezvipfuyo mubazi rezvekurima Dr Pius Makaya vati nyika yakarasikirwa nemukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuda kwezvirwere zvemombe. Nyika zhinji musadic dzakatarisana nedambudziko rezvirwere uye FAO inoti Namibia neBotswana chete ndidzo dzine mukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuti dzakakwanisa kugadzirisa dambudziko rezvirwere zvezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.